vachitaura munhandare yechipadze mubhindura mavaita musangano nevatsigiri vavo vanga vachidarika zviuru zvitatu vatsvangirai vati vamugabe vakadzoswa mumasimba nesadak kuti vagobuda mumasimba zvine chiremerera zvichitevera kukundwa kwavakaitwa musarudzo dzemuna 2008 vatsvangirai avo vakabuda musarudzo dzechipiri dzemutungamiriri wenyika dzeranof vachigunun'una nekurohwa pamwe nekupondwa kwakaitwa vatsigiri vavo pamberi pesarudzo dzeranof idzi muna chikumi 2008 vati izvi vakazviitira kuti vachengetedze upenyu hweveruzhinji munyika.
Amugabe vakarambwa navanhu, asi vakaramba varipo nokuda kwenyasha netsitsi dzesadak. Zvikanzi aiwa vamugabe wakura mudhara. Zvino hazvina kunaka kuti ugonzi futseke futseke chienda. Enda unobatana nemwana uyu. Kana mabatana, tinokupa makore akati kuti kuti muchigadzirisa zvinhu zvenyu mugoenda kupenjeni zvakanaka. That was the purpose of the inclusive government.
Vaenderera mberi vachiti zvisinei nekutambudzika kwanga kuchiita vatsigiri vavo zvikuru sei mumaguta kunyoresa sevavhoti muchirongwa chekunyoresa vanhu sevavhoti chapera nhasi vane chivimbo chekuti vanokunda musarudzo dzemusi wa31 Chikunguru. Vatsvangirai vati veruzhinji vakatosarudza kare mumwoyo yavo munhu wavanoda kuti atungamire nyika, saka nokudaro veruzhinji havafaniri kubvuma kutyisidzirwa nezanupf pamberi pesarudzo idzi. Pose panoitwa sarudzo munyika, vanhu vazhinji mudunhu remashonaland central vanogarosangana nemhirizhonga ine chekuita nezvematongerwo enyika.
Unoona fiye yakanyorwa pamhanza dzevanhu kutya. Ndikatedwe ini ndakakurira kuno kubhindura patrojeno twice ndiri pashift, mabhuza akarova smelta iye ndiripo. Hatichatauri nyaya yekuti this province bore the brand of the liberation struggle. Toziziva makipi ese mana chiwecha pana vasingazivi kunana madziva uchiinda pasu. Vanhu vemashonaland central bore the brand of the liberation struggle.
Vatsvangirai vati muvengi mukuru munyika inyaya yekutambura kuri kuita vanhu zvavati zvinogadzirwa nechimbi chimbi kana bato ravo rikapinda mumasimba musarudzo dzemusi wa31 Chikunguru.
Mugabe akazobvunzwa tiri kusadhana neshamari yangu inodzikama ika nhai nhai vamugabe hondo yamuri kutaura ndeipiko? Tinozviziva makarwisa varungu mukawina. Congratulations. Zvino 33 years after that achievement, who are you fighting? The MDC was not there. Yes. The MDC is not the enemy. Yes. So who is the enemy? Zvinandregaindibudze vamugabe, the enemy is poverty, underdevelopment, and lack of progress.
Vatsvangirai vati kuti Zimbabwe ive neupfumi hwakanaka chinodiwa chete kutevedzera mitemo yenyika, kwete zvekutonga nedemo zvavati ndizvo zviri kuitwa navamugabe.
Zvichaita kuti Zimbabwe idzokere paya payanga iri as the second biggest economy in this continent. Pasi chokutanga chiripo ndechokuti we must have a new culture of governance. Vanhu havangatyi kumira kude kuita maberekere nokutya. You cannot rule by fear.
Vaenderera mberi vachiti vamugabe havasi kuda kusiya masimba nekuti munozoita zinyekenyeke mubato ravo kana vasisipo. Vatsvangirai vaitawo misangano nevatsigiri vavo kurushinga pamwe nekumount darwin uye mangwana vakatarisirwa kuita mimwe misangano muno mumashonaland central kumvurwi pamwe nekuglendale. Ndakamirira studio 7 mubhindura, ndini Thomas Chiripasi.